Dzimwe nyanzvi mune zveupfumi dziri kuyambira kuti kana hurumende yakasatora zvidzidzo kubva kumatambudziko akasangana nenyika gore rapera mune zveupfumi, zvinhu zvinogona kutozoipa zvakanyanya mugore rino ra2023. Nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira Dr. Charles Mutasa vanoti zvikuru zvinofanirwa kugadziriswa nehurumende gore rino richingotanga kudai uori pamwe nekushandiswa kweupfumi hwenyika kwakanaka.
Kuti mitengo idzikame ibasa guru rinoda kuitwa muna 2023, uyewo kuti izvowo zvinoshandiswa nehurumende hupfumi ushandiswe zvakanaka, kuderedzwa kwecorruption chimwe chinhu chinoda kuitwa. Tinofara kuti hurumende yakataura neprocurement process yavo, mabasa anoitirwa hurumende, asi izvozvo tirikuona kuti pane zvidanho zvakatorwa. Saka zvimwe zvezvinhu zvinoda kuramba zvichigadziriswa, procurement yemugovernment, mapublic services zvikuru kuutano uko, kubhadharwa kwevashandi, manesi, madokta, chinhu chinoda kugadziriswa kuti nyika inake. Nekuti kana vashandi vasingafari zvinonetsa kuti vanatsoita basa ravo vakasununguka nemazvo.
Izvi zvinotsinirwa neimwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vari kuBritain, Muzvare Chennai Moyo Mutamba Sere, avanoti nyika iri kupinda muna 2023 zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzechikafu.
Takatarisana ne 2023, tinonzwa kuvhunduka nekuti tiri kupinda muna 2023 tiri musituation yekuti hatisati takwanisa kuwana zvirimwa zvakakwana kuti voruzhinji vawane chokudya. Vanomezha vanoti extreme poverty, nzara muZimbabwe, kuti vanhu vanokwana 70% vachange vachirarama munzara. Saka kana maindustry akasafamba zvakanaka, avo vanenge vachienda kubasa vachibhadharwa kumaindustry woye, tichaona kuti vachange vachibatwa zvakare nenyaya iyi. Muna 2023 Zimbabwe yakatarisana futi nenyaya yesarudzo. Tinoona kuti nyaya yesarudzo kazhinji muZimbabwe inouya nemhirizhonga. Mhirizhonga iyi inoita kuti zvakare economy iti unstable, kana avo vanenge vachida kuuya kuzoinvesta muZimbabwe vanenge vachitombomirawo, nekuti vanenge vachida kuona kuti zvesarudzo izvi zvichaenda nekupi.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachishanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Prosper Chitambara, vanotiwo hurumende inofanirwa kugadzirisa nyaya dzemagetsi uye kushandiswa kwemari kuri pamusoro-soro sezvo rino riri gore resarudzo.
Nyaya yemoney supply growth nenyaya yemaexchange rate depreciation ndo zvakanyanyoita kuti mitengo yezvinhu inge ichikwira. Saka zvinhu zvatinofanira kungwarira especially gore rataa kusangana naro, rinovewo gero zvakare gore remaelections, government spending inowanzo kukwira mugore remaelections, zvokanganisa upfumi hwenyika, zvokanganisa mitengo yezvinhu. Saka I think ndo yatingati downside risk yatinofanira kungwarira iyoyo. Then kushomekawo kwemagetsi kuri kukanganisa vemabhizimusi, ende tiri kutarisira kuti zvisituation inogona kuzoimprova maybe during the second quarter yegore rino. Saka nyaya yekushomeka kwemagetsi chamboramba ichikanganisa economy. Industry yedu, even varimi vedu vanoda magetsi, vanoita zvemaini vanoda magetsi. Saka I think idambudziko rinofanira kuti hurumende iise musoro pamwe chete nemaprivate investors zvakare vari kupiwa marezinesi kunge vachiita solar, nekuti hapana ikonomi inogona kufamba zvakanaka kana nyaya dzemagetsi dzisina kunge dzichigadziriswa zvakanaka.
Asi imwe nyanzvi mune zveupfumi vapersistence Gwanyanya vanoti kunyange hazvo zvinhu zvichange zvamboti omei mukati memwedzi mitatu yegore rino, hurumende ine ruzivo rwakadzama rwemabatirwo eupfumi hwenyika kunyange hazvo nyika yatarisana nesarudzo gore rino.
Gore ratakatarisana naro iri igore rekuti nenyaya yesarudzo iripo vamwe vanofunga kuti zvinhu zvichashata zvakanyanyisisa, asi kushata kwazvo inyaya yekubatwa kunoitwa upfumi hwenyika nevanhu. Saka kubatwa kuchaita upfumi hwenyika nevanhu handioni nekuti mucherechedzo wacho wegore ratabva here. Zvinhu zvakangobatwawo zvakanaka wani, ndo zvinondipa tarisiro yekuti gore ratakatarisana naro rinogona kutijekera zvisine nesarudzo. Saka isusu tinongona vatakabata kuti chichaita kuti zvinake ndechipi, ndechekuti banga guru rehurumende harizofa rakadhinda mari.
Kunze kwekunge izvi zvagadziriswa, vamwe vanoti Ichanguramba iri ngoma ndiyo kushika pachapera zvakare gore rino ra 2023.